vakaronga musangano wanhasi veZimbabwe Association of Community Radio Stations kana kuti ZACRAS vanoti varonga musangano uyu kuti vaone kuti vangataure sei nehurumende yavamunangagwa iyo iri kuratidza kuti inoda kunzwa kubva kuvanhu nemasangano akasiyana siyana kuti nyika ingafambire mberi sei. Mukuru weZACRAS Muzvare Vivian Marara vaudza Studio 7 kuti vanotarisira kuti nhengo dzesangano ravo dzipiwe maresonance uye dzinokwanisa kutoenda pamhepo kana izvi zvikaitika.
Vamunangagwa vari kuratidza kuti vari kuda kutaurana nevanhu uye kuteerera zvichemo zvevanhu nekutaura nevamwe vanhu vatatingashataure navo senyika. Saka tinovimba kuti pamabasa aya avari kuita ekutaurana nevanhu netsoo vachakwanisa kunzwawo zvichemo zvedu, uye munhu achazouya ari Minister of Information akwanisewo kunzwa nyaya dzedu uye oita kuti maresonance atiwe nhepfenyuro dzemunharaunda.
Mukuru wenhepfenyuro yeVoice of the People vaJohn Masuku avo vari mumusangano uyu vanoti vanotarisira kuti pachave nekutaurirana kwakanaka pakati pavo nehurumende itsva nenhepfenyuro dzematunhu.
Saka tinotarisira kuti kuchave nekutaudzana kwakanaka sezvo hurumende itsva iyi yakatiyo yaakuda kutaudzana nevanhu vakasiyana siyana. Vanhu vainzi vatengesi pakutaudzana ikoko nyaya yemacommunity radio inobva yapindawo paine donzvo rekuti achivhurwa aripo kunzvimbo dzakasiyana siyana.
VaMasuku vanoti nhepfenyuro dzemumatunhu dzinoburisa nyaya dzinoitika muvanhu idzo dzisingabude munhepfenyuro dzinotipfenyura munyika kana pasi rese. Mukuru wekumakomo Community Radio Station yekwamutare Muzvare Evidence Chenjerai vaudza Studio 7 kuti vanotarisira kuti hurumende yavamunangagwa ichagadzirisa dambudziko ravo guru rekushaya resonance.
Tiri kutarisira kuti vakurumidze kuitawo call for licensing for macommunity radio stations tikwanisewo kubroadcasta because macommunity fedha atoveri vedi isusu hatinati tori vedi.
Mumwe mutapi wenhau anoshanda akazvimirira Sofia Mapuranga anoti kuvhurwa kwenhepfenyuro dzekumatunhu kunoitawo kuti pave nemabasa kuvatapi venhau munyika.
Tiri kuona kuti taita dambudziko rekuti vatori venhau hatina kwokuburisa nhau dzedu. Tukatarisa international level nhau dzinonyanya kubuda ndedzenational level okuti macommunity issues anozongouya kana ane national something chiri attached to it.
Hurumende yava Mugabe yaitsikatsika panyaya yekupa maresonance kunhepfenyuro dzemumatunhu uye yaiti nhengo dzeZACRAS dzaipiwa mari nenyika dzaironga kubvisa hurumende yavo pachigaro. Asi VaMasuku vati zvakabuda pachena kuti vange vasina chinangwa chekubvisa hurumende iyi pachigaro sezvo yakazobviswa nevanhu vemuno vechiuto vaitove muhurumende yacho. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.